Dynamos, nasi ya roa tu wanengezi Platinum Stars. Ndokupinda mumitambo mishanu isati ya pemberera kukunda. Chikwata chae betmaruwa iti. Chaka pesira kukunda apo. Chaka rova Capes United 2-0. Ndokutevira ne mangange ne triangle Herentals, Manika Diamonds, Islanders. Ne kukundwa kwa yaitua nasi na engezi. Kukunda kwa nasi kwa kuizangezi Platinum Stars pa msoro pe Tafura ne mapoints makumi maviri point imwe chete pa msoro pe Highlanders iyo yaita mangange 1-1 ne Green Fuel. Murairidzi wengezi Tetsuwa Chiragwi anoti zvishoma nezvishoma vachasvika chete pavari kuda panove kutora mukombe.
Kuti tichiramba tichishinga Singezi Platinum Stars patoda kusvika tichasvika chete nguva inokwana.
Kurohwa kweDynamos nemangange eHighlanders zvasanganawo nemangange e11 aita Capes United neSimba Bora izvo zvasiya pasina chikwata chine mbiri chakunda. Capes United yave pachinzvimbo chechishanu nemapoints 11, Dynamos pachinzvimbo chechinomwe nemapoints 15. Mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti veruzhinji vanofarira kukanganwa zvezvikwata zvine mukurumbira izvi kutora mukombe mwaka uno.
Matimu mavo mazungu matarisiro ranga hwine nini kozi ana FC Platinum nana chikeni na matimu anobhadhara saka ndavati kutiitira zvaranohwina lei pane plaza ane vafanha vechidiki vari kumhanya izvinezvi.
Mumwe mutambo wanhasi waita mangange zvekare asi 0-0 pakati peshesham netriangle. Asi chashamisa svondo rino iyadha iyo yakanorova Manika Diamonds 1-0. Manika Diamonds yacho iri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe uyu. Izvi zvakauya mushure mekunge yadha yarova Herentals 1-0. Murairidzi wayo Expense Chitukutu achiti nerutsigiro rwakakwana vanokwanisa kuenda pamusoro pegungano iri.
Vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu vatsigiri vakomanava tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tokwanisa kuenda.
Mutambo wegumisira svondo rino uri komangwana National Sports Stadium apo ZPC Kariba iri kusangana neChicken Inn. Oyo ndiwo mutambo wegumisira weZPC Kariba munhandare iyi. Chitevera ongorore Zipa Instance Body iyo yakatara kuti Nyamuga Stadium yavanoshandisa semusha yave kukodzera kutambirwa nhabvu yePSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.